Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chipiri gumiguru 10 2017. Vanhu vakawanda votaura pamusoro pechirongwa chekunyoresa kuvota icho chaparurwa nasi mudzimwe nzvimbo sezvo chirongwa ichi chiri kuitwa mumatunhu mashoma panguva imwe chete. Nyanzvi dzozeya zvinoreva kuvandudzwa kwedare remakurukota uko kwakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakatariswa nyaya yekuvandudza upfumi hwenyika. Studio 7 inoita hurukuro nava Patrick Chinamasa avo vakabviswa pachigaro chekuva gurukota rezvemari panguva iyo vaipinda mumusangano wemakurukota ezvemari muWashington DC nezuro. Imwe nhengo yezano PF inoti zviri kuitika mubato iri munongedzo wekuti mubato iri mune utongo hwejechetere kana kuti demokrasi. Muchirongwa cheThe Connection na 8 PM pa Live Talk tiri kutarisa chirongwa chekunyoresa kuvota icho Zimbabwe Electoral Commission yakavimbisa kuti chichange chiri mumatunhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pa shortwave mazuva ose. Musakanganwa kuti farira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.